wongotape dzagwaro report ye stakeholders conference tiri kuenda nayo kumusangano we management committee uri kuitika iko zvino. Gwaro iri rinopangidza zvizhinji zvabuda muvanhu vemuall stakeholders conference, zvizhinji zvakabvumiranwa, asi zvizhinji zvinhu zvaida kuti sandure bumbiro zvikaramwa navanhu. Saka ndozvatokuyerisa pameeting iyoyi. Chikurukuru ndechekuti zvizhinji zvaida kuti bumbiro iri rishandurwe zvakaramba.
Tinozwa kuti svondo rapera makava masvitsawo gwaro renyu iri kumanagement committee yakaridzosa nekuti makava musina kuisa zvinokosha zvakaitika kumusangano wesecond all stakeholders conference. Ichokwadi here uye zvii zvinonzi zvazvesimo?
Ichokwadi kuti management committee yakadzora gwaro irori ichida kunyanya-nyanya kuti tiise history yekunyorwa kwakaitwa bumbiro iri. History iyi takaitaura isu semacochairpersons pamusi wesecond all stakeholders conference. Tanga tisina kumbofungidzira kuti yakakosha, tanga taconcentrata nekugadzira report yezvakaita musecond all stakeholders conference. Asi history yakazonzi yakakosha, inofanira kunge iripo. Takaisa history iyoyo nhasi tinge tichipresenta kumanagement committee.
National report ingatarisirwa riini?
National report yava pedyo-pedyo, hapana basa rakawanda rasara kuti riitwe. Tawirirana kuti takutotanga kusenza kugadzira national report by next week tinofanira kunge taripedza, nokuti zvizhinji zvaro zvitoripo zvakabvumiranwa zvikanyoreranwa pasi, zvinosanganisira national statistical report.
Ko referendum ingatarisirwa riini?
Muonere watinoita ndewekuti referendum inokwanisika kuita muna January. Hazvichakwanisiki kuti referendum iitwe gore rino, nokuti pachine zvizhinji zvinofanira kuitwa. Kuenda kuparlament nekudibheta kuparlament hazvipere gore rino iri. Saka tiri kufungidzira kuti muna January tinokwanisa kuita referendum.
Pane mashokowo aiti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vari muhurumende yemubatanidzwa ndo vakanga vaakuti vachitora basa recopac iri. Zvichabudirira here izvi?
Zvakakoshawo kuti kana vakuru vachinge vatipa basa varegedze tichiita basa iroro. Iko zvino zvitakapiwa basa rekuti tinyore constitution. Constitution iyeyu takanyora, vakuru vakatanga kupindira vachiti pakanyorwa ngochani, pakadii pakadii, zvikaonekwa kuall stakeholders conference dzaive nhema. Saka iko zvino zvitinoshamiswa kunzwa kuti kune vakuru vari kuda kuti vatore chirongwa ichi vatange kunyora constitution. Constitution hainyorwe nemapresident.